pano tine mavhune marara over 30,000 people. Hazvizioni tichapedza kuti vatakurwa here.
Vamugabe vanga vachiudza vanhu kuti kudii pamusangano uyu.
Vataurira vanhu kuti tinoda runyararo, kwete zvokunotaura nyayo mhirizhonga inotaurwa nana Madzore. Vataura kuti vanoda runyararo, ngatiendei nerunyararo kumaelections. Vanhu vavhote MDC tinomurunyararo pasina mhirizhonga. Hapana chokuitira mhirizhonga.
Ko ndevapi vamwe vatungamiri vanga varipo pamusangano uyu vakuru vakuru?
Vice President vanga varipo. Politibhiro member dzedu dzemuprovinci dzanga dziripo, federal committee dzanga dziripo, national conservative assembly dzanga dziripo, vatungamiriri vamaveterans vanga varipo, ana muchibana nachimbwino vanga varipo, isusu vakuru vakuru veprovinci tanga tiripo.
Vakurudzira vanhu vekumashonaland central kuti vaite sei vamugabe pavanga vachitaura apa?
Vakurudzira vanhu vekumashonaland central kuti vavhotere Zano PF, vavhote vari murunyararo.
Ko vataurawo kuti kudii nenyaya yehurumende yemubatanidzwa yapera iyi?
Hapana chayakaita hurumende yemubatanidzwa, ngaichienda nguva yanei kuenda yakwana.
Mune chivimbo here kuti muchahwina zvine mutsindo kumachicentral kuva mafiyo?
Tiri kuhwina zvisina ndakamboona.